mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 22/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Meya veguta reHarare vanoti guta iri rave kudzikisa mvura yarinopomba pazuva rega rega pamusana pekushaikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mishonga yekuchenesa mvura.
Kushigeda ina kuchinja zvakanyanya kubvanizvo nezuro taitaura zvevanhu 16 nasi tichingotaura kuti shigeyo yawedzera nemunhu 1 meaning tani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Mapurisa anoti kusvika manheruva nezuro uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzomumigwagwa kubva zuva reindependence nemusi wechina hwasvika pavanhu gumi nevanomwe. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti guta ravo rave kudzikisa uwandu hwemvura yainopomba pazuva rega rega kubva pamazana mana ane makumi mashanu ezviuru zvemarita emvura kusvika pazviuru mazana maviri ane makumi mashanu emarita emvura. Vagomba vaudza Studio 7 kuti dambudziko reguta iri nderokuti mvura yawandirwa nevanhu sezvo guta reHarare richiramba richikura. Vagomba vatizve chimwe chiri kunetsa kushayikwa kwemari yekunze kuti vakwanise kutenga mishonga yekuchenesa mvura vachiti vagari vemuguta iri pamwe chete nehurumende vane zvizhinji zvavanofanira kuita kuti dambudziko iri ripere. Tabata Vagomba kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Chokwadi chiripo ndechekuti mvura yatiri kubika tipomba tichiendesa kudzimba dzevanhu tiri kuitsikisa uwandu nekuda kwemakemicals mashoma atinawo. Tiri kutarisa isusu kuti plant yedu inokwanisa kubika mvura inosvika 450 megaliters per day, but tichati dzikisei nekuda kwemishonga yatiri mubishi rekuti tinge tichitsvaga kuti tinge tichitangazve kupomba mvura ine uwandu unotanga kuti nzvimbo zhinji dzinge dzichiwana mvura.
Guta reHarare riri kuramba richikura, chakonzera kuti muite izvi nenguva ino yechii?
Pane zvinhu zviviri zvinokonzera kudaro. Chinhu chekutanga ndechekuti takakanganwa senyika kuvaka mamwe madhamu anobatsira dhamu ratinaro. Kana ndichiti takakanganwa ndiri kureva kuti kubva 1980 takaita hanganwa dzinotyisa dzinoshamisa dzatisvitsa patiri panapa. Budiriro kana ichiitwa munyika inotarisirwa kuti inoitwa yakaringa maringe nekuwanda kunenge kuchiita vanhu, asi muzimbabwe hatina kunge taita edu izvozvo. Zvisinei, chokwadi chino chiripo ndechekuti vagari vedu vemuHarare vanobhadhara mari nemaswaiti nematransfer inova mari yatinoti bond note. Saka mari iyoyo RTGS transfers wayo tinozosungirwa kuti taunganidze titsvage foreign currency yatinoti mari yekuamerica the greenback kuti tikwanisezve kuchinotenga mishonga inodikwa. Saka izvi tinozviita kana tichinge taunganidza mari yati yakuenda kureserve bank. Ndo kwatinosvika tichinzi tipei yamunayo yemuno kuti tikupei kudzimwe nyika yamuri kuda. Kana tasvika ipapo kazhinji nekunetsekana kwatiri kuita senyika kuti tiwane foreign currency, tinogona kupuhwa shoma isingaenderane nezvatiri kuda kunga tichishandisa. Zvinova zvinozotisvitsa pakuti tinoramba tichitsvaka mari iya. Ndakaona mangudya paIndependence Day kuNational Sports Stadium. Ndo nyaya yandaitokurukura navo ndichivayeuchidza kuti vakasakasika kutibatsira tinoita dambudziko rezvirwere zvinouya nekushaya kwemvura.
Hurumende inoti ine nyaya iyi nokuti tikatarisa uwandu hwavanhu huri muHarare nokushomeka kuri kuita mvura, handiti inodova imwe ngozi yakadomirira kuitika iyi?
icho kwadi pane basa rinofanwa kuitwa one hurumende kozeta basa rinofanwa kuitwa one vagari iyo vagari pachavo tinovakumbirawo zvakare kuti nyaya dzakaita semvura idza dzinyaya dzekuti muno ita nhetemwa kubhadhara enda tinovakurudzira kuti vasafurirwe nevamwe vatingati vakazvimirira vanofamba vachitumisa bhadhara nekuti denda kana rouya vaya vanotaura vachiti musabhadhare kukanzi vanenge vasisipo kune zvese zvinofanirwa kunge zvichiitwa nehurumendewo zvekuti dai hurumende yakwanisa kuisa tsapo yemari pasaidi yekupa malocalauthorities kwete Harare chete pane ndiri kutaurawo ndakamirira mamwe makanzuru ose aakwanisa kunge achiwana mari yakafanira mari yekuti mawater chemicals aya anga achitengwa hurumende ngaitsvake kuti yotsvaga vanhu vanogadzira mimwe yemishonga yatinoshandisa muno muzimbabwe kuitira kuti makambani aya akaiswa muno hatichatamburi kuenda kunotenga mari paindabank market yekuti tinge tichidai zvinhu zvinokwanisa kunga tichiita saka pakutoda kuti senyika tigarire pasi tifunge toronga kuronga kunobudirira kwete kwekuzama kuti tinge tichigadzisa matambudziko aya nekuti vanhu vedu vanenge vatarisana neupenyu husina kumira zvakanaka uye hurumende pachayo ngaiedze kuti ionekwe kuti ingaite sei pamatambudziko atasangana nawo aya aringoramba achisanganikwa nawo makore nemakore
avo vange vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare kuHarare nestudio 7. Wandu wevanhu vashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva pazororo reIndependence neGood Friday kusvika manheru anezuro wasvika pagumi nevanomwe mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatanhatu vakafa nemusi wechina kuchitiwo vamwe gumi vakashaya nemusi wechishanu patanga zororo reEaster. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona idzi dzinosanganisirawo dzevanhu vaitsikwa nevatyairi vaibva vatiza uye dzinoratidza kuti vatyairi vanenge vasina kuisa pfungwa dzavo mumugwagwa. Gore rapera vanhu makumi maviri nemumwe vakashaya munguva imwe cheteyo. Ngatinzwei Assistant Commissioner Nyati vachitsanangurira Jonga Kandemiri weStudio 7.
Fikeda ina kuchinja zvakanyanya kubva nezuro taitaura zvevanhu 16 nhasi tiri kungotaura kuti figure yawedzera nemunhu 1 meaning tani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Chii chikuru chamungati chiri kunyanya kukonzera matsaona?
For instance pamatsaona aitika 1 tine mahit and run accidents like yakaitika kurimuka kwakatukwa munhu motorist akatiza tine yakaitika pa 40 kilometer peak Bulawayo Victoria Falls pakatsikwa munhu zvekare muridzi wemotikari akatiza then tine munhu akatsikwa muHarare vaita breakdown nemotikari vachigadzira motikari yake nomwe wake umwe ndobva angopinda motikari asina kuona kuti mumwe ari pasi pemota ndobva amutsika then tine imwe yakaitika kumarondera kudhuze nekuruwa apo Honda CRV yakangosvika ichibva kumasure pano mumwe mutyairi anga ane Toyota anga amira achida kutakura hama dzake ndobva yarova Toyota nokumasure yanga yatobuda mumugwagwa ndobva pafa vanhu vaviri then tine tsaona yebhazi nelori zvakaitika kumasvingo vakabonderana vakaita side stride bhazi raibva kuovertake pakafa vanhu vaviri saka muriona kuti tsaona dzedu dziri kuitika nenzira dzakasiyana siyana asi chikuru ndechekuti kuitika kwetsaona kunoratidza kuti vatyairi vanofanira kunge vaine yatinoti pachirungu the correct mindset yekuve responsible on the road kana kuti attitude yekupromota safety. I think ndo nyaya yakanyanya kukosha iyo tingataure zvakawanda bari munyatsoona kuti tsaona dziri kuitika idzidzi dziri kuitika emasituations okuti you tend to wonder kuti kudrive hambe inge achifunga chii.
Takaonawo muchivimbisa kuti munguva ino yezororo muchawanza mapurisa mumigwagwa zvakabatsirawo here kudzivirira tsaona nekuti vanhu vanga vachityaira vakachengetedzeka?
Zviri kubatsira zvikuru nokuti muri kuona kuti mapurisa asingoshanda ega kati izvozvi izvi mukatarisa tiri kufamba neveTrust Safety Council tiri kufamba neveVIP neveMinistry of Transport and Infrastructure Development tichitaura nevatyairi tichitaura nevafambi saka muri kuona kuti tsaona zhinji dziri kuitika panhu pokuti unenge usingatarisiri kuti pangaitike tsaona sezvandataura pokuti munhu anotsika munhu usiku otiza oenda munhu anotsika cyclist ari kutocrosswo mugwagwa sezvakaitika kuInyati. Cyclist aitoendawo pachipatara, munhu otomutsika. Fanyatsoona kuti zvimwe zvachona zviri kuitika, vatyairi ngavave nemweyawo kuve responsible parodi, nokuti zvimwe zvachona unotoona kuti driver apapapa zvaaita hazvitarisirwi mumugwagwa. Kana kuti munhu ari kunotsika, munhu akamira kunze kwemugwagwa uko, munhu akamira kunze asi mutyairi anobuda mumugwagwa, kunotsika munhu akamira kunze uko ozoshamiswa. Saka chii chiri kumboitika? Bhanga achityairi ari kufunga chii? Ari kuconcentrata here? Kana pane zvimwewo zviri kutomunetsa mutyairi iye?
Avo vanga vari mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yevaimbove umwe wevatungamiriri vehondo yerusununguko varugare gumbo vachiti havasi kufunga zvekudzokera kuZANU PF sezvakaitwa navaDidmus Mutasa zvondorapera. Mubepa nhau reHerald, hurumende inoti yadzorera Zambezi Water Project mumaoko esangano reMatabeleland Collective neMatabeleland Zambezi Water Trust. Izvi zvakaziviswa nezuro nemunyori webazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza. MuChronicle mune nyaya yetsaona dzakaitika pazororo reEaster. Pepanhau iri richiti mapurisa anoti vanhu gumi nevanomwe vakarasikirwa neupenyu munguva iyi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kazwai veStudio 7. Tadzoka pachirongwa. Ndaichida kubvunza kuna mutodi uyu. Mutodi uyu arotaura kuti energy mutodi arotaura kuti hanzi gukura hunde iyaya yakanga iri hondo handiti. Yakanga iri hondo pakuti kudii? Ngatitaurirewo zuva rakadeclarewa hondo iyoyo. Kana achitaura kuti yakanga iri hondo, yakadeclarewa riini ikazonzi ceasefire riini? Handiti munozviona. Kunongori kuda kungoramba mhaka iri pachena. Hakuna hondo, sitozoti hondo yakapera 1980s. Imwe hondo yakazouya futi after hondo iyoyo ndeipi yaanoda kuti taure.
Kwazuvai washamarari weStudio 7, tinokutendai nevateereri weStudio 7. Ndaidawo kutaura zvishomanana pamusoro peuyo anonzi mutodi uyu. Murume uyu haana mwoyo, haana matenda, haazivi kukosha kwekufa kwemunhu. Ndiye ari kutokanganisira president pakuironga kwose kwaari kutaura kwaakaita ichiti yanga iri hondo, wati wati. Hapana munhu ane mwoyo wavanhu anotaura zvakadaro. Asa imbofanira kuva mukabhineti yapurezident munhu akadaro. Sorry, ndine urombo namutodi. President, dai matombisiranyi munhu wakadaro uyo, ungatokanganisa zvinhu zvose munyika. Haana speech yake haikodzeri kuti ataure zvinhu zvakadaro. Munhu mukuru anoremekedzwa nevanhu, anotaura zvinhu zvakaora kudaro kuti yanga iri hondo chichi, ihondo ipi yacho? Takanga taako isusu tozviziva. Saka president, onai zvekuita nemunhu uyu, mubudise mukabhineti, haabatsiri. Ndatenda.
Makadi vashamarari veStudio 7, tiri kumukwasini kunzimbe. Zvinhu zvakaoma kuno, kukwira fiwe haitengeki, shuga chingwa. Kuoma kuoma zviya, zvokuoma zviya. Shuwa tongoti yede hurumende yanga yatinzwira kuti yagadzirisa zvinhu, nokuti hei, kana zvikaramba zvakadai upenyu hwacho hune husingacharamiki zvakanaka.
Vakadi vana mukoma Jonga nana mukoma Wande uko kwamuri kuWashington DC nana mukoma Blessing, avarume ndinongova nedambudziko rimwe chete rinongonditambudza. Ndiyedhi momoyo kumberi kwawo kwamatendero. Ndoda kuti ndimbobvunza ndimbohwa kuti varume chii chai chai chinombotambudza hurumende? Zvinhu zviri kudhura, shuga iri kuita $6, mafuta ekubika $12 something. Hurumende yakangonyarara. Ndoda kumbobvunza kuti hurumende yedu yeZimbabwe iri kupi chaiyo chaiko? Konzero president vedu gavamboonawo dambudziko rose rambotumirawo maprice control. Pamwe zvinhu zvingaita nani varume, tatambura munyika. Kuti unotenga wakabata $100, unotenga chimwe chinhu mushopu, unoita semunhu aenda akabata $5. saka vedu we government gaiza mekupindira pakadero chikonzo tikararama 5 years chinda mberu zvinotevera zvino zvakaoma kudai avana vachinzi vanenge vafa government gaipindirewo shuwa pamwe zvingaita nanda chende
hey makabira shamarari yestudio 7 ndinoenda vangoti ndingo tsurawo mashoko anotaurwa namurangarwa kuti vane mabhizinesi ndivo vanokwidza zvunhu iye uri kukoshwa here kuti ndiyo wakasiya akwidza purize yepetro nedhiziri akatiza akaurayisa vanhu nemasoja kana aida kuti zvinhu zvidzike ngatanga adzisa purize yepetro plus iye haana kusaudza navanhu kuti atonge nyika yezimbabwe uri kungotonga noudzvanyiro ngaasiyane nenyika yezimbabwe nekuti varume ava imhondi dzisingadivi zvine vanhu tarira kuona kuti chikoro vatichakwanisi kubhadhara chikoro vabereki chingwa hachakwanisi kuchitenga upfu hachakwanisi kutenga neumbimbindoga hwavari kuita because vanoziva kuti kana vakabvapa vanosungwa nenyaya dzavakaridzana kukura hwindi nokuvuraya vanhu kwavakaita kwose saka munangarwa azi purezidendi wezimbabwe iti bheta kuti asiye nyika iyi vanokwanisa kutora vanachamisa vatore nyika tinde mberi
Kazwai vateereri vestudio 7 nemi vashamarari vestudio 7 tinopa kutenda zvikuru nenyusi dzamunopa dzisina divira dzakarerekera zita rangu ndinonzi Vene ndiri kuno Cape Town ndinobva kurushinga kana tiri kuzimbabwe nyaya iri kundinetsa inini imwe chete ndeyekuti masoja ari kunzi ndiwo ave kugova chikafu uku kukawirwa dambudziko recyclone Idai sei masoja ariwo ari kugovera zvinofanirwa kuitwa nemaorganization anopinza basa vanhu masoja ari pabasa kare hamuoni kuti kutoita kukanganisira vaya vemayuthi asati ambobvira ashandawo muupenyu hwavo tu masoja ndezanu pf izvo zvinozivikanwa kuti kuzimbabwe hakuna national army inozvimirira saka naizvozvo tinokumbirisa kuti dai madonors akwanisa kuzviitira zvinhu zvavo nekuti vakaregera vanhu masoja achigovera kupera kwezuva ZANU-PF inotanga kuti muri kuona zvataita inenge yatozvishandisa secampaigning tool kana ipapa nekuti magenerals lieutenant mawar vet saka kadingindira kekupindira kwezanupf kanenge karimo mukati madhona ngaamuke kani makore mangani since 1980 zvinhu zvaipihwa mazita unzi ichi ndichamugabe ichi chamugabe asi zvaidhonetwa nemadhonas so please donors should wake up it's high time to stand on their own vanokundikana here kubhadhara vanhu mari ivo vachikwanisa kuita shipment yezvinhu zviri worth millions kuya kuzimbabwe please tinokumbirisa kuti ngavatinzwewo they should employ people not to let the nation not to let ZANU-PF or ZANLA forces be involved in the distribution of aid to the affected people thank you
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asine nechokuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465038 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tinokumbirazve kuti mameseji enyu aite mapfupi tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika chikwata chevamiririri vehurumende itsva yomusudan chinotarisirwa kushanyira america svondo rino kana rinouya kuzoita hurukuro dzekuti zvirango zvakatemerwa sudan zvibviswe america yakatemera sudan zvirango muna 1993 ichipomera vaimbova mutungamiriri wenyika iyi vaomar al-bashir mhosva yokutsigira mapato anopfurikidza mwero vabhashia vakabviswa pachigaro pakutanga kwemwedzi uno vatungamiriri venyika vazhinji nevakuru vezvitendero zvakasiyana-siyana vashora zvikuru kuputiswa kwamabhambi mukereke nemumahotera emusri lanka pazororo reeaster vanhu vanopfuura mazana maviri kusanganisa vanhu makumi maviri nevanomwe vekune dzimwe nyika vakafa Makaterera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvishara zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere reCenter for Disease Control kana kuti CDC rinoti huwandu hwevanhu vakawanikwa vaine hutachiona hweE. coli muAmerica hwakwira kusvika zana nevatatu. CDC inotizve hapana ati afa nehutachiona uhu, asi ongororo yavo inoratidza kuti hutachiona uhu huri kuparadzirwa huri munyama yengombe yakagaiwa kana kuti ground beef. CDC inoti haisi kurambidza vanhu kudya nyama kana kuti vanotengesa nyama iyi vamire kutengesa, vachiti ongororo yavo iri kuenderera mberi zvine mutsindo. Vanodzidzisa vanamukoti paShed Grove Hospital mudunhu reMaryland muno muAmerica, Muzvare Opachi Weshe, vaudza Studio 7 kuti E. coli inokuvadza matumbu, izvo zvinokonzera kuti muve neropa muchina yemunhu anenge aine hutachiona uhu. Muzvare Chiweshe vati kana munhu aine E. coli akasakurumidza kurapwa, hutachiona uhu hunogona kukanganisa itsvo. Tabata Muzvare Chiweshe kuti tiudzwe nezve E. coli.
E. coli ihutachiona hunochigara mumatumbu mevanhu nemhuka husingakonzeri chirwere, asi hukange hwabuda kana hwasangana nemvura kana nechikafu chatinodya hunogona kukonzera chirwere.
Munhu anobata hutachiona husei?
Munhu anogona kubata hutachiona uyu nekudya chikafu chinenge chakasangana nehutachiona iyo. Chikafu ichi chinogona kudaro semichero, mavegetable akadaro semaspinach, lettuce, pamwe chete nenyama inokwanisa kunge yakasangana nehutachiona uyu painenge ichigadzirwa kubva mumombe inenge yaurayiwa kana imhuka ipi zvayo.
Munhu anoziva sei kana ane E. coli?
E. coli inooneka nekuita manyoka, saka munhu anoita manyoka anosangana nekunge aine kana kuona ropa mumanyoka anokwanisa kunge achirutsa nekutadza kuchengeta chikafu kuti akadya anongorutsa nekuita manyoka, pamwe chete nekudziya miri nekungonzwa kurwara.
Pane dzimwe nhengo dzemuviri dzinogona kuvhiringwa neE. coli here?
E. coli inogona kuaffecta atinoti makidneys, ndozvinozopedzisira munhu aita urwere hungatosvika pakuuraya munhu. Asi kazhinji kacho ikakurumidza kubatwa nekutiwo munhu anenge aine utano hwakaita sei, inogona kukurumidza kurapika isati yasvika pacomplication iyoyo.
Ingadzivirirwa sei?
E. coli inodzivirirwa nekugeza maoko zvakanyanya nemvura nesipo. Zvimwe zvinhu zvidiki zvinogona kuitwa nevanhu mumba ukange watenga murivo kana michero, kuigeza nemvura yakachena, pamwe chete nekubika nyama ichiibva zviya zvekuti tisadya nyama inenge iri raw, iri semi-done, asi kubika nyama ichiibva, pakugadzira zvakare zvinhu zvatinodya kuti nyama kana tichicheka nyama kana mukicheni zviya tisuke patinochekera kuitira kuti zvisazobatana nezvimwe zvekudya zvatichagadzira madzimai tinochekera nyama pamabhodhi. Kana wapedza kucheka nyama zvinoda kuti usuke bhodhi iroro usati waisa zvimwe zvinhu kuitira kuti utachiwana uya usatapukire kubva pabhodhi riya uchienda pane michero yauchadya usina kuzviona.
E. coli inorapwa sei?
E. coli vanowanzotora tsvina kuitira kuti vatarise kuti utachiwana uri kukonzera chirwere E. coli zvechokwadi, ende havawanzokurudzira kuti vanhu vapihwe maantibiotics. Vanowanzongoda kurapa zviri kurwadza munhu zvingadaro semushonga inodzivirira kudziya kwemiviri, pamwe nekupa atinoti maiv fluids kuitira kuti munhu asaite dehydration, nekungomirira kusvika matumbu abvisa utachiona wese kusvikira munhu akukwanisa kudya zvakare nekuti manyoka apera pamwe chete nekuregera zvakare kupa mushonga inomisa manyoka dzava tinenge tichida kuti utachiona wese ubude kuitira kuti munhu apore.
Mataura kuti mimi ikola inogona kubata se kana kuafekta itso kana kuti makidneys. Kuti zvitike munhu anenge agara kwengo yakadini asina kurapiwa.
Izvi zvinosiyana siyana pamunhu. Hazvina kunyatsoti munhu anenge atora nguva yakadini. Tikatarisa munhu anenge aine utano husina kumira zvakanaka angave munhu ane zvimwe zvirwere zvinoita kuti utano hwake hunge husina kunyatsomira zvakanaka. Kucomplication inogona kukurumidza kuitika. Saka hazvisi zvekuti dai munhu agara mazuva akati kana kuti aita sei zvinosiyana pamunhu. Chinoda chete ndechekuti ukange waita manyoka mazuva ukaita mazuva kana maviri uchiita manyoka ukaona wakuona ropa manyoka zvichisanganisira nekurutsa zvichisanganisira nekudziya muviri unokurudzirwa kuti uende kumachiremba ndava achizive kuti munhu nemunhu iwewe chinokusvitsa pakusvika complication iyoyo chingakurumidze pane mumwe munhu chigotadza kuitika pane mumwe munhu.
Muzvare Opachi weshe vepaShed Grove Hospital muMaryland muno muAmerica vachitaura neStudio 7.
Chema, imi ndachema, imi wakata, ngati peipa njindi baby.
Mugadeni sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Meya veguta reHarare vanoti guta iri rave kudzikisa mvura yarinopomba pazuva rega rega pamusana pekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mishonga yokuchenesa mvura. Mapurisa anoti kusvika manheru ane zuro uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva zuva reIndependence nemusi wechina hwasvika pavanhu gumi nevanomwe. Ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosvera zvakanaka.
So we seek out decent.